manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chivabvu 5/2023 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave muBritain uko vachabatana nevamwe vatungamiri venyika dzepasi rino pakugadzwa kwamambo Charles wechitatu mangwana. Zimbabwe Regulatory Authority kana kuti ZERA Inozivisa kuti mutengo wedhiziri waderedzwa nemasendi matatu kana uchitengeswa nedhora rekuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika kuBritain nhasi mangwanani uko vachabatana nevamwe vatungamiri venyika dzepasi rino pakugadzwa kwamambo Charles wechitatu mangwana mugovera. Pane vanonzi vari kuronga kuratidzira paurongwa uhu vari kupikisa kukokwa kwavaMnangagwa uyewo zvizvarwa zveBritain zvinonzi zviri kurongawo kuratidzira zvichipikisa kugadzwa kwamambo Charles wetatu asi vari kuratidzira ava vanonzi vanogona kukanganiswa nemutemo wePublic Order Bill uyo unorambidza kuratidzira munguva yakatarwa yekugadzwa kwamambo iyi wakatanga kushanda nemusi wechitatu. Masikati anhasi vaMnangagwa vanonzi vasangana navana muzvinabhizimusi vekuBritain vane mabhizimusi muZimbabwe pamwe nevamwe vari kuda kudyara mari dzavo muZimbabwe. Mutungamiri wenyika vari kuperekedzwa negurukotaro zvekutyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava pamwe negurukotaro zvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nevamwe vakuru muhurumende. VaMnangagwa ndiwo mutungamiri weZimbabwe wekutanga kushanyira Britain mukati memakore makumi maviri mushure mekushanya kwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe muna 1994. Asi Zimbabwe yakazotemerwa zvirango pashure ichipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivanzi Zininga abata vanokokera nhengo dzeZANU PF mudare reparamende vapupurai togarepi kuti tinzwe maonero avo.
Izvi zvinotiratidza kuti utungamiri hwedzimwe nyika huri kuona mabasa akanaka arikuitwa nababa vaMnangagwa. Ndo saka tichiona vekuBritain avo vakanga vaine maonero avo kubva makore anodarika makumi maviri vachiratidza kuti iko zvino vanoona ushamwari neZimbabwe chiri chinhu chakavakoshera. Ndizvo muchiona vadaidza mukuru wedu wenyika kuti vazova nawo musi unenge uchiitwa yatingati coronation kugadzwa zviri pamutemo kwamambo Charles.
Kune vamwewo vari kuti hokero yakapiwa vaMnangagwa yakangopiwa vatungamiri venyika dzose pasi rose hazviratidzi shanduko pamaonerwo anoitwa hurumende yeZimbabwe neBritain.
Sevana veZimbabwe zvikuru vaya vanongoona zvakaipa pamusoro penyika yedu ngavadzidze kuti nokuona kuti dzimwe nyika dziri kuona basa riri kuitwa nebato redu reZANU PF basa riri kuitwa nehurumende yedu yababa vaMnangagwa. Havangakuudzii mose kuti ivo vava nechidikwadikwa chokuda kushanda neZimbabwe. Munotozviona muzviito mukokwa ihwohwo hwokuda mwakwa baba vaMnangagwa. Ndiyo meseji yamuri kupuwa sevana veZimbabwe kuti aiwa mukuru wenyu tiri kumuona uri kugona, saka nesuwo vari kumadokero zvikuru Britain tinoona kuva nababa vaMnangagwa pakati pezviitiko zvinokosha munyika medu chiri chinhu chakanaka, ndozvavari kutaura.
Saka ini muri kuona kukokwa ikoku kuchizobatsira kuumba ukama hweZimbabwe neBritain here?
Ndinovimba zvikuru kuti chinda mberi pachawano ukamba une simba razwa shukuru pakati pe Zimbabwe ni Mabritania na wamwe uwa nubwa kune jimunye kazakasia na ziyana zingawa zaimbo wanu muone ilo wakafanana na wayo asiko shunu wajinji wakuona kuti wanu watema wanu tunga milu wanubwa mnanga kwa wana uwe ngono munu wawari yudio kuti Zimbabwe ifambi indembe.
Avanga vari vanokokera nengo dzezano PF mudare paramende vapupurai togarepi vari parunare na Ivan Zininga Studio 7 vari muHarare. Ivan Zabata vakafano bata chigaro chemutauriri webato re-CCC muzvare fadzai mahere kuti tinzwewo mafungiro avo.
Se-CCC tikuona kuti kufamba kwavamunangagwa panguva ino vachienda kucoronation ya King Charles. Panguva yekuti maZimbabweans ari kutambura, ari kufane nzara, zvinhu zviri kukwira muzvitoro, mashops, zvakare nguva yekuti nyika iri kushaya mari yekutenga chero magetsi chaiwo, zvinoratidza kuti mapriorities avo haana kumira zvakanaka. Zvakare tinoona kuti kuchimiro chenyika yedu yeZimbabwe muinternational community haana kumira zvakanaka. Pari zvino Zimbabwe iri kuzivikanwa nekutyora kodzero dzevanhu.
Ndezvipi zvamungapese mienzaniso pakutyorwa kwekodzero pamabata?
Takaona zvakaitika kuna vasikala vangari vume nevakawanda kunyanya opposition vatori venhau vanonyora vanyori nevakadaro maartists vaimbi kumbunyikidzwa kwakanyanya maviolations emahuman rights ndoari kuwanda munyika yedu. Tiri kutadza zvakare kugashirwa neinternational community zvakanaka yavanoti international re-engagement. Tiri kuona kuti vari kutadza kunyatsi kuibuditsa nokuti vari kutadza kunyatsi kutonga nyika nomazvo.
Vamunangagwa vari kuti vari kugadzirisa ukama hwenyika nenyika dzekunze. Imimi zvamunokurudzira sebato ndezvipi?
Se-CCC tiri kusara kuti munhu wese nganyore sekunovhota sezvakatarwa kuti gore rino tigozoitawo New Great Zimbabwe. Hurumende inokoshesa kugara zvakanaka kwevanhu. Kana vanhu vachizonokwira ndege, vatungamiri vachizonobatsirawo kumacoronation nezvakadaro, vasiyiwo vanhu kumba, vadya, vakaguta. Vana vaienda kuzvikoro, zvipatara zvinemisho.
Muri kuti rwendo rwavamunangagwa haruna kukosha here?
Pari zvino tikuona kuti tifokase pane kuenda kunze kwenyika, nyika isina kunyatsi kugadzikana, zvinoratidza kuti mapriorities haana kumira zvakanaka. Zvakare takaona vamunangagwa vachitenga private jet inoita $54 million, mari iyoyo imari yakadai yakaenda kuzvipatara, kuzvikoro, kuona kuti nyika ine magetsi nekuti nyika yafamba zvakanaka.
Vanga vari vakafano bata chigaro chemutauriri webato rinopikisa re-CCC muzvare fadzai mahere vari parunare muHarare na Ivan Zininga weStudio 7. Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA yazivisa nhasi kuti yaderedza mutengo wemafuta ediesel rinotengeswa nemari yekuAmerica nechikamu chimwe chete nezvigazvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 1.9%. Mutengo uyu wadzikiswa nemasendi matatu ekuAmerica uchibva padhora rimwe chete nemasendi makumi matanhatu nemana kana kuti US$1.64 per liter kuenda padhora rimwe chete nemasendi makumi matanhatu nerimwe kana kuti US$1.61 per liter kutanga nhasi kusvika musi wa5 mwedzi unouya. Asi ZERA yazivisa kuti mutengo wediesel mumadhora emunyika wakwira kubva paZimbabwe $1,546 kuenda paZimbabwe $1,756 per liter. Mutengo wemafuta epeturu hauna kushanduka kwese kumadhora emunyika nemadhora ekuAmerica. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kuderera uku kwakonzerwa nekuderera kwemutengo wediesel pasi rose. Asi vanoti kunyanga hazvo mutengo wediesel wadzikiswa nemasendi matatu, kuderera uku hakuna zvikuru zvakunoshandura pamitengo yezvinhu munyika.
Wangu kudzikiswa kwegazetted price yediesel kwakanaka, kunorerutsa mitengo yezvinhu. Asi takaona kuti mitengo yediesel haunanyanga kuderera ne percentage yakakura wangode vane about 2% chete. Inowe percentage isiri very significant. Kana takatarisa nyaya kuti zvingave neshanduko yakanyanya here in terms of kuderera kwemutengo yezvinhu kana kuderera kwemutengo yekufambisa zvinhu.
Pane zvingatarisirwa here kuti zvingadzika muzvitoro nekudzikiswawo kwaitwa diesel uko?
Of course, tinoziva kuti mabhizinesi akawanda ari kushandisa majenerator nekunetsa kwava kuchiita magetsi. Majenerator anenge achishandisa diesel, saka zvinongobatsirawo, but percentage decline yacho haina hatingati iri very significant.
Chii chingadai chaita kuti mutengo wediesel udzikiswe munyika?
Mutengo wediesel wangoderera takatarisa maUS dollar chete. Zviri kukonzereswawo nezviri kuitika paglobal market. Tukutaona average price diesel ichitiderere makaona from rapera diesel richiita on average about $1.26 shondorino raderera nekusvika pa about $1.21 per liter. Then mutengo wepetrol wangoramba uri stagnant at $1.31 shondorino tichienzanisa shondorapera. Saka kuderera kwemutengo wediesel kurungoteedzera zviri kuitika paglobal market. Kuderera kwaita Zimbabwe dollar simba remari yemuno kwaita kuti price yemafuta in Zim dollars inge ichiita seinokwira.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare muHarare neStudio 7. Vamwe varimi vefodya munyika vari kuchema chema kuti mitengo yefodya haisati yachinja kwemakore ane chitsama, vachiti izvi zvava kuita kuti vanetseke kudzokera muminda. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
VaMorris Ndanga vava nemakore gumi nemasere vachirima fodya kuHarare South pedyo nekuBeatrice kunze kweHarare. VaNdanga, avo vange vachitengesa fodya yavo kumusika weTNZ muHarare, vati zvisine nekukura kuri kuita zvinhu, mitengo yefodya pamusika wefodya haisi kushanduka.
Hasi kukwira mapurize avo for the past 5 years. Tinongoita 530, 540, 550 maximum otherwise.
Izvi zvatsigirwawo nemumwe murimi vaFoster Gwanzura vanorimawo fodya vachibatsirwa neTNZ.
Asi nekufamba kwenguva handizivi kuti TNZ yaita sei, vaakudzikisa mapurize. Saka mukudzikisa kwavari kuita mapurize tirikuedza kutaura navo kuti vakomana vacho vechina havateereri.
AGwanzura vati kunyange hazvo vachitengerwa zvekurima zvese neTNZ pamwe nekubatsirwa kuwana mishina nezvekushandisa pakurima nekuomesa fodya, vati dzimwe dzenguva bhizimusi ravo rekurima fodya iri riri kuvasiya vasina chavanacho kana kusara nezvikwereti kumakambani aya. VaAlbert Chakala vanorima pasi peForester Estates Kumvurwi vadembawo kuhurumende kuti idzikewo mitengo yefodya sezvainoita kune zvimwe zvirimwa, kwete kuti mutengo utarwe nevanotenga fodya.
Zvino hurumende ingadai yapindirawo kuti zvimwe zvinhu zvigadzirisike, yakozi fodya inotengeswa neauction. There is no gazetted price. Saka kana ichitengeswa neauction haukwanise kushupana nabaya.
Fodya inotengeswa kumusika yefodya, uye vatengi ndivo vanotara kuti mhando yefodya yauya nemurimi inoita mari. Sachigaro weTobacco Growers Association vaBright Bvukumbwe vaudza Studio 7 kuti varimi munyika vari kuchema chema nemitengo, asi vakati dambudziko guru nderekuti kudzimwa dzimwa kwaiitwa magetsi kwange kwakanyanya, izvo zvakakanganisa zvakanyanya kuomeswa kwefodya gore rino.
Gore rinoranga rakaoma, magetsi kwakusina. Munhu wese akaita fodya ari kutoremerwa, ende aine tariro yekuti pane zvaari kuwana izvozvo anokwanisa kuti adzokere kumunda uye kubhadhara vanhu. Saka varimi vazhinji tiri kuchema neminyaya yemaprizes ari pakati nepakati.
Varimi vanga vachitengesa fodya vatiwo fodya yakadyarwa ichimirira mvura yemudenga ine mari iri pasi, zvekuti imwe iri kutotengwa nemari iri pasi pemadhora maviri ekuAmerica pakirogiramu, sezvo yakaita mavara ne nekuda kwemvura yakawandisa. Asi vati fojika inorimwa nemadiridziro ndiyo yakabuda zviri nani. Studio 7 yataura nevarimi ava pakushanya kuvatori venhau kukambani inoshanda nevarimi kurima nekutenga fojika yeTNC yekuChina. Mukuru weTNC uye variwo sachigaro vemabhizimisi ekuChina muZimbabwe vawenjili vati maye mutengo wefojika inoenderana nezvinenge zvichiitika kumusika wepasi rese nekudaro havanawo zvavanogona kuita.
The prices are more decided like by the international market, which is not controlled by anyone. Because as for TNC, we are trying to do our best to support our farmers, as we provide all these interest of loan, free loans.
Vachibvunzwa kuti sei vasingaisima indastry anovandudza fojika munyika muno kuitira kuti zvigadzirwa zvinobva kufojika zviunzewo mari yakawanda munyika pamwe nemabasa pane kuiburitsa munyika yakadaro. Vali vati mhando yefojika dzavanogadzira inoda kusanganiswa nezvimwe zvakawanda kana kuti blending zvisingawanikwi munyika. Vatiwo fojika yavari kuwanawo munyika ishomawo vachiti zviri nyore kugadzirira zvinhu kuChina sezvo kuri iko kune zvakawanda zvava noshandisa. Kambani nevarimi vanosvika mazana maviri vainobatsira kurima fojika munyika uye inoti kubva kuvarimi ava inowana makirogiramu mamiriyoni makumi matatu kana kuti 30 million kgs dzefojika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Food Program rinoti riri kunetseka kuti risvitse rubatsiro muguta guru reSudan reKhartoum nemamwe matunhu ari kuona hondo nekukandwa kwezvombo pasi kuri kuramba kuchikundikana. Mutauriri weWFP muSudan Amaeleni Kinsley vakazivisa nezuro kuti sangano ravo ratanga kupa rubatsiro rwechikafu kuvanhu vakatiza kurwisana vari munzvimbo dzavakati dzine runyararo. Masangano enhau muJapan anoti murume mumwe chete akaurayiwa uye zvivakwa zvakaondomoka mushure mekundengendeka kwepasi kwakasimba kwakarova pedyo nekumahombekombe kwakadziwa kumabvazuva kwenyika iyi. Sangano reAmerica rinoona nezvezvidzidzo zvemamiriro epasi rino reUS Geological Survey rinoti kundengendeka uku uko kwaive neuremu hwe 6.2 magnitude kwakaitika nenguva dzemasikati enguva dzekuJapan. Chipanga mazano munyaya dzekuchengetedzwa kwenyika kumuzinda weWhite House muAmerica kana kuti White House National Security Advisor vaJack Sullivan vakazivisa nezuro China kuti vachashanya kuSaudi Arabia mukupera kwesvondo kuno kunaurirano nevatungamiri veSaudi Arabia. VaSullivan vachasanganawo nevamwe vavo vanobva kuUnited Arab Emirates nekuIndia. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika pamwe neveruzhinji vari kukashikamadzwa nekwavanoti kuwandisa kwehupfumi hwemwanasikana wevaive mutungamiri wenyika mushakabvuva Robert Mugabe, amai Bona Chikore nemurume wavo vasimba Chikore avari kurambana uye vari kukurudzira hurumende kuti iferefete kuti hupfumi uhwu hwakawanikwa sei. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Magwaro ekurambana kwevaviri ava ekuti vagovane hupfumi hwavainahwo anoratidza kuti vane hupfumi hunotyisa hunosanganisira mapurazi makumi maviri nerimwe pamwe nedzimba namastendi zvinodarika makumi mashanu kumisha inogara shoroma muharare pamusoro pezvo vane dzimotokari dzakawanda uyewo imba yemhando yepamusoro soro inonzi iri kuDubai vatavani mulambo chenya vanogara kuchipinge vati upfumu ihwu hwakawandisa zvekuti kunyange dai vaviri ava vakashanda pamwe chete vangarai vasina kuwana upfumi hwakadai mumakore avagara vese vachiti hurumende inofanira kuongorora kuti vakahuwana sei
upfumi ihwohwo hunofanira kurudzwa nekoti zvaitwa mapurisa apindira veancorruption vapindira koti yozopa determination
izvi zvatsigirwa negweta vakudzai kadzere avo vati upfumi hwese husina tsanangudzo hunofanira kuferefetwa pachishandiswa mutemo wemoney laundering and proceeds of crime act
zvinhu zvinofanira kuita kuti avo vanoongorora nyaya dzeuori munyika vamutore vaenda naye kuhighcourt kuti atudze iye ega pamberi pedare kuti upfumi hwo vakauwana kupi pamutemo wedu wemoney laundering and proceeds of crime act
vakadzere vaenderera mberi vachiti hapana chakaipa kuti munhu aite upfumi asi kuti upfumi hwese hunofanira kuwanikwa nenzira dzakajeka uye munhu achibhadhara mitero vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vasimon hove vati kunyange bona ange ari mwana wevaimbove mutungamiri wenyika vamugabe zvinofanira kuburiswa pachena kuti akawana sei pfuma yakawanda kudai asi rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vapaida moyo saurombe vati kunyange hazvo paine kunyunyuta munyika pamusoro peupfumi hwevaviri ava panenge pasina chakashata kunze pokunge paita vanhu vane umboo hwekuti hwakawanikwa zvisiri pamutemo
saka zvinodipenda nekuti pane here humbo huripo uye vanoita zvemutemo vakwanisa here kunga vachiita mainvestigation kuti vaone kuti pane zviripo here dzimwe nguva tigogona kunyunyuta izvozvo vanoita zviripo zvakashandirwa mapepa aripo asi kana asipo ndopanopinda vemutemo
vachikore vakataura mumagwaro avo kudare kuti zvimwe zvinhu vaizvipihwa semubhadharo pamabasa avaitumwa natezvara vavo uye zvimwe zvinhu vakazvipihwa sezvipo pamuchato wavo asi dzimwe nzvimbo dzekuvakira dzimba dzavakanyoresa mumagwaro avo kudare dziri kuna Kariki Cree muHarare dzinonzi nekambani yearson property development company hadzisi dzavo uye dzinofanira kubviswa pazvinhu zvinofanira kugovanwa pakurambana kwavaviri ava hatina kukwanisa kunzwa kubva kugweta ravachikore varogers matsikidze kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi kambani yearson property development inoti mastendi aya ndeayo pamwe nebazi rezvekutongwa kwematunhu uye akawanikwa nevaviri ava zviri kunze kwemutemo zvekuti yakatokwidza nyaya iyi kuZimbabwe Anticorruption Commission mutauri weZimbabwe Anticorruption Commission Zack Amaitandi wemulovane vaudza Studio 7 kuti hongu vari kuongorora nyaya iyi hatina kukwanisa kunzwa kudivi reguta reHarare pamusoro pekuti mastendi aya akaenda sei pasebazi rezvekutongwa kwematunhu pamwe nekambani iyi asi tsamba yakanyorwa nemunyori mukuru mubazi rezvekutongwa kwematunhu vageorge magosvongwe muna gumiguru 2019 ichienda kukanzuro yeHarare inoratidza kuti bazi rezvekutongwa kwematunhu raida kutora dzimwe nzvimbo dzekuvakira dzimba dziri mumusha weborodeo muHarare kubva kukanzuro iyi vanoongorora nyaya dzeuori vaitai Ruben Mbofana vati zviri kuitika izvi zvinoburitsa uori huri kuitika munyika vachiti uye hurumende haina shungu yekuferefeta nyaya idzi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.
Muchirongwa chedu chemagitare chasvondo rino tine hurukuro nemuimbi achiri kusimukira anoimba musambo weZim Dancehall McDonald Chikuru anozivikanwa neremagitare rekuti Maki wacho. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Ande ndo madiri HFM vane mukinda mu quarantine vakandinzwa ini ndikiti hetu vangu
Arama kitara ndakazvitanga ndichiri mudiki yaite ferian A ndichiri mudiki chete.
Saka vabereki venyu vaitwa kudi mukoma muchitanga kurova magitare.
Pandakatanga vabereki vangu vanga vasingatombozvidi vaiti zveurombe rombe hanzi mberi zvechikoro.
Veruzhinji vari kutambira seimi manzi yamuri kurova.
Kune vanhu munyusi yangu vakutambira zviri vaiti anapinda kumashows ndichididi makomenza vaiti zvekuti vanhu vari kuburaza kuti vakuna kigoneshi imusic yanduva imbira iyi.
Mutemo yavo inovharisa masini hanzi hapana anopinda mugedhi kana asina kutobewa vaccine. Vangu vanondisaita shuwa here kunditengesa sanitizer.
Matambudziko amunosangana nawo muchigame ichi ndeyapi?
Ini machallenge azotisangana nawo muindustry nekuti mabig artist edu haadi kutova kulab tinombovapo kana something pamwe hedoda titombobviswa something kana kudini. Saka masainingi sione pakaipa tichawani kwawo kana maradio stations akawandi sekuti tikwanisa kupusha music yedu zviri pachena zvinhu zvinatsoendekawo.
Vanoda kukubatayiwo, vanoda kukubhukai kumashow, vanoda kuteerera mimhanzi yenyu vanokuwana ikupi?
Vanoda kundibata vanondiwana panumber zoti 0719-511-893 kudzokorodza 0719-511-893 oro kuenda pafacebook yangu nechimaki wacho McDonald anondiwana ipapo andoese museme neinstagram.
Mashoko amungasiriwo vatsigiri venyu ndapi?
Tini mashoko angu kuvatsigiri ndongoti rambe muchingo chikurudzira hatinosvika chii chingo subscribe pamayoutube channel yedu muchiuyawo kumashows ayo zvinobuda.
Kamungade kubuda nako mudariro ndekapi timbokarova nhasi woza Friday kudai?
Kandiri kubuda nako kanonza timbosiyana ameta basi ndotenda. Asi vamwe vacho vanondipima ndashanda mari vanondinyima life yacho yagara inorema dzatswa insingazo yandikonodima pandinongorira vanongodzima wakanda makuminzi life pandostreama asi nori zvese ndiri chitima mumashaki momo ndinongosima life yacho maura mazemba yamazombi nemakura nenga akanditsuma kuti mugome ndisazotura noda kunditema nyora saka tsamba yangu ndazinyora ndiri kutsvaga majora ndemagozigozi ndaichibora. Life yacho izere nemahitazi vanokuchera semunja mahitazi DM vanokupa blue tick kati ndo number one kuyiwa wangu isa status ingori tek moyo wangu wakaitwa tek nemabibi akandipa adbik aivine lasii apanangana nyura uneia. Life yacho maura mazemba yamazombi nemakura nenga akanditsuma noda kunditema nyora saka tsamba yangu ndazinyora ndiri kutsvaga majora nemagozigozi ndaiti.
Manga muchinzwa kambo kanonzi hatimbosiyana manzwa hurukuro yataita naMcDonald Chikuru anozivikanwa neremagitare rekuti maki wacho ari parunhare muHarare naIvans Ndingawe Studio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM manheru anhasi tiri kutarisa nezvekugadzwa kwamambo Charles wechitatu mangwana nekushanya kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumabiko aya kuLondon. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave muBritain uko vachabatana nevamwe vatungamiri wenyika dzepasi rino pakugadzwa kwamambo Charles wechitatu mangwana. hurumende yokurudzirwa kuferefeta upfumi hwakanyoreswa mumagwaro ari kumatare ekurambana kwaamai Bona Chikore nemurume wavo Vasimba Chikore. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai na mutungamiri Nkomo.
Só com isso, cara.